Kusate veroko mitemo yemumigwagwa nevedzimotokari nevemabhazi kunonzi kuri kukonzeresa njodzi dzemumigwagwa dzakawanda sezvo dzimwe dzimotokari idzi dzisina kukodzera kuva mumigwagwa ukuwo dzimwe dzacho dzisina mvumo yekutakura veruzhinji achinyora padandemutande rawo reX mapurisa anoti kusvika mukupera kwezuva nezuro ainge asunga vatyairi vanodarika zviuru zvinomwe munyika yose uye motokari dzinodarika zviuru zvitatu nemazana matatu dzainge dzatorwa nemapurisa sezvo dzaisakodzera kuva mumigwagwa mukuru wesangano rinomirira vanhu vanofamba nemabhazi nemakombi repassengers association of zimbabwe vatafadza goliath vanoti chirongwa ichi chichaita kuti vanoshandisa migwagwa vatevere mitemo
operation yakanaka zvikuru chero zvazvo vanhu vari kuvhiringidzwa mafambiro avanoita nemadita vanhu nyaya iripo ndekuti kusarongeka kwakanyanya muguta reHarare.
Mukuru wesangano remakombi reZimbabwe Public Transporters Association ZIPTA vaEmerson Nidza vanoti chirongwa ichi chakanaka asi havatenderani nemaitiro acho.
Operators tikuona kuti vanga vachida kuti mota dzine nemapepa asi vazotinga manje vanosvika vachiva nedzine mapepa nedzisina mapepa nekupwanya mota dzevanhu ipapo ndopatinoona kuti zvakanganirika vachiona anovamonita kuti vatapasa nemazvo here.
Mumwe wevagari vekuzvitungidza vaalex alec vanoti vafambi vakawanda vari kumirira zvekufambisa kwenguva yakareba zvikuru munguva dzemangwanani nenguva dzemanheru.
Pakudzikiswa tichipinda mudhorobha reHarare sesu tinobva kuguta rechitungiza tinodzikisirwa kunze tisati tambopinda mudhorobha kumabasa edu. Mitengo yedu yatikwirei. Kana kazhinji kacho tichibva kuchitungiza tinotarisira kana kuenda kuchitungiza tosarisa kubvisa madhora dhora rimwe chete rekuamerica. Asi apa nokuda kwekuti transport yashoma vakomana ava dzimwe nguva vanoti bhadharisa madhora maviri.
Mutauriri wesangano rinomiririra vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaJabulani Chikomwe vanoti vanhu vanoshanda vakazvimirira havasi kuwana mukana wekutengesa sezvo vachinonoka kusvika kwavanoshandira vachikasika zvakare kubva pamabasa kuitira kuti vawane zvekufambisa.
Zvaakuita kuti vanhu vasagone kunge vachifamba nenguva dzavanenge vachida kuti kutanga kwebuilding day nekuti tichiona vanotengesa ava vanhu vanotanga as early as 3 AM vamwe vachienda kuna nambare musika kuti vanohodha. Tove dambudziko rakanyanyisa uyewo kuti havachakwanisi kuti vange vachigona kupedza nguva dzimwe dziri past a certain time nekuti vanenge vochikirawo kuti vanozofamba sei. Saka operation mapurisa vangataura havo kunaka kwayo asi iri kumbunyikidzawo vanoita basa rekutengesa.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vari kushanda pamwe chete nemasangano akasiyana siyana vaine chinangwa chekupedza dambudziko remumigwagwa iri.
Basa rechipurisa rinofambirana nezvimwe dzasaimtona paoperation iyoyo hatisikuita tega. Takabata vemakanzuru, takabata veVID, takabata veTraffic Council, the Minister of Transport and Infrastructure Development kuchava kuti bonot kune vanhu vanga vachinyepa vachiti hakuna manumber plate. Manumber plate ariko takabva neCVR zvikanzi aripo. Mutemo unotaura kuti motokari ichipinda pa boda yaive neregistration zvese takagara pasi nezumu ravanga varipo pamiting yatakaita. Saka tikuadopta yatinoti holistic approach.
Chirongwa ichi chakatanga nemusi wechipiri mugore ra2022. Mapurisa akaita zvakare chirongwa chakapuwa zita rekuti Respect Other Road Users asi vamwe vanoti zvirongwa izvi hazvina zvikuru zvazvinobuditsa sezvo dzimotikari dzisina magwaro akakwana nedzisina kukodzera kuve pamugwagwa dzichizongodzoka zvakare pazvinopera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Taboka Ncube.